Pisarema 47 Kumutunga miriri Ruyo rwevana komana vakora Imi marudzi ese omberai maoko Shevedzerai kuna Mwari muchipembera kuti makunda Nekuti Jehovha wekumusorosoro anoshamisa ndimambo mukuru panyika yese Anokunda marudzi achiaisa pasi pedu Anoisa marudzi pasi petsoka dzedu Anotisarudzira naka yedu, naka ya Jakobo, uyo waanoda, ya anodada nayo. Mwari akwidza chipembererwa nemufaro. Jehovha akwidza chiridzirwa wamanda. Imbai muchirumbidza Mwari. Imbai muchirumbidza. Imbai muchirumbidza mambo wedu. Imbai muchirumbidza. Nekuti Mwari ndimambo wenyika yese. Imbai muchirumbidza. Uye ratidzai kuti mune njere. Mwari ava mambo wemarudzi. Mwari akagara pachigaro chake chichene. Vatungamiriri vemarudzi vaungana nevanhu vamwari waAbrahamu. Nekuti vatongi venyika ndevamwari. Iye akakwirira kumusorosoro.